Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 6/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Dare bato ravaTrump reRepublican Party rinotarisirwawo kukundazve musarudzo dzedare reSenate. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino kukorokotedza vaTrump. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakunda mutezeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. VaTrump vakwanisa kukunda matunhu akawanda akakosha. VaTrump havasi mutsva wetsambo.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president.
Zvinoda kutenda America nekundipa mukana wekuti ndive mutungamiri wechimakumi mana nenomwe. Ndakamboitawo mutungamiri wechimakumi mana neshanu.
Vamira maawa manomwe kusvika nzvimbo dzanga dzichivhoterwa dzavhara kuti vature mashoko kuvatsigiri vavo.
It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to
Yave nguva yekuti musiyane nekuvengana sezvakaitika mumakore mana adarika. Yave nguva yekubatana.
Mutsigiri wavaTrump vaSteve Maguire vanoti
I think a lot of people are just tired of what's going on in the country. Just everything's up. Food, fuel.
Ndinofunga kuti vanhu vaneta nezviri kuitika kunyika. Zvinhu zvose zvawedzera mitengo, zvekudya, mafuta ekufambisa dzimotokari uye dzimba.
Mumwe mutsigiri wavaTrump amai Alia Weber vatiwo
I like the 4 years we had under Trump prior and I'm hoping
Ndakafara. Nezvakaitika mumakore mana akatungamirirwa navaTrump uye ndiri kuvimba kuti tichadzokera kumakore iwayo.
Mushure mekunge vaTrump vakunda musarudzo nekuwana mavhoti anodarika mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 electoral votes kubva kumatunhu akasiyana-siyana, bato ravo reRepublican Party rabva rakundawo mudare reSenate. Kutsvaga rutsigiro kwange kwakaoma sezvo vaTrump vakapona kaviri vachida kuurayiwa. Asi izvi hazvina kuvamisa kuramba vachienderera mberi nekutsvaga rutsigiro. Mumwe mutsigiri wavo muzvare Reni White ainge akagara kumashure kwavaTrump pavakapfurwa kekutanga kuButler, Pennsylvania, anga ariwo kuPalm Beach kumuzinda wavaTrump nhasi.
I don't think it's going to be easy. You have to keep fighting.
Handifungi kuti rwendo urwu ruchange rwuri nyore. Tinotofanirwa kuramba tichirwa.
Zvanga zvichiita sekuti vatsigiri vaTrump vanga vachiziva kuti vachakunda musarudzo sezvo vaungana vakapfeka nguwani dzakanzi mutungamiri wenyika wechimakumi mana neshanu kumashure uye kumberi dzakanzi mutungamiri wenyika wechimakumi mana nenomwe. Nyaya iyi yatumirwa naCaroline Pressut, VOA News, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu.
America,
Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri venyika nedzihurumende dzepasi rose mukukorokotedza vaDonald Trump nekukunda kwavaita musarudzo yemutungamiri wenyika. Vachinyora padandemutande ravo reX iro raimbonzi Twitter, vaMnangagwa vati vakagadzirira kushanda navaTrump mukuunza runyararo pasi rose. VaMnangagwa nevamwe vanhu gumi vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo pamwe nekuita zveuori. Asi vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Vamwe vatungamiri venyika nedzihurumende vatumira mashoko ekukorekedza vaTrump vanosanganisira mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu, mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky, mukuru weNATO, mutungamiri wehurumende yeBritain vaKeir Starmer nevamwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvekutyidzana kwenyika dzepasi rino vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndoma fambira anofana kuita zvinhu nokuti kushoropodzana hakuna kutanga nhasi, hakuna kuipa. Ndoma fambisirwa anoitwa politics, asi kana mumwe achinge ahwina nyika dzinotarisa muzvinyorwa zvadzo zveforeign policy kuti chinyi chatinofanirwa kuita iki zvino, nokuti hatisisina sarudzo yokuti hatishadi kushanda naye nokuti tanga tisingamudi kuti ahwine. Saka inzira yei yatingatisi kwa kutsvaka dzvene ivo vaTrump nehurumende yeAmerica vanozvihwisisa, nokuti vanogona kunge vachizviitavo kune dzimwe nyika kuti mutungamiriri unozohwina handiye wavanenge vachisapota, asi kuitira kudyidzana kwagara kuripo panyika dzakasiyana-siyana hakungaputswi nokuti wapinda tanga tisingamudi kuti apinde. Inzira yokuratidza kuti aiwa tinoremekedza zvido zvavanhu vomunyika.
Tichitarisa ukama hweZimbabwe neukama hungatarisirwa pasi pehurumende yavaTrump, munoona paine shanduko here kubva pamamiriro eukama huripo nhasi pahurumende yavaBiden?
Shanduko ichavapo shanduko huru chaizvo tichitarisa isu mapolisi avaTrump namaRepublican kuti vakanangana nokuti vanoda kugutsa maAmerican first. Zvekare kuAfrica vanenge vane chigumbu vaTrump kubva kare kuti aiwa taisa mari yakawanda kwamakore akawanda foreign aid ya, hatisi kuona kuti chii chiri kuchinja nokuda kwechikonzero cheuori hunenge huriko kana kusakwanisa kushandisa mari dzavanenge vachipuwa. Saka vari kuti ivo vaTrump vagavati aiwa Afrika haichimbozvimirira yoga, nokuti hapana munhu kana munhu wozvake muupenyu ungazombofa akafuma nenyaya dzokupiwa zvinhu navamwe vanhu kana kuti neimwe nyika. Saka zvinotochinja izvozvo, nokuti kuna ana vaBiden uku kwakati siyanei, vanga vachinge vaino mwoyo wakatirerukirei kunyika dzokuAfrica vachihwisisa zvakaita go through Africa sana colonialism na slave trade zvezvi. Asi vaTrump vari kuti aiwa nguva yakwana yokuti Africa ichizvimirira yoga, isu vaAmerica tochimbozvimiriravo toga tichizvitarisa matambudziko edu otira matambudziko akawanda chaizvo anosanganisira zvikwereti zvihombe zveAmerica ichizama kusapota nyika dzokuAfrica nadzimwe dzapasi rose. Asi vari kuti aiwa nguva ngaichimbokwana.
Tiri kuona kuti vaTrump vari kupinda paine hondo mbiri zveUkraine neRussia, koitawo Israel neHamas. Izvi zvamungatarisirawo kana vaTrump vave mutungamiri?
Ndinotarisira kuti hondo idzi dzichakasira kupera kudarika kuzokasira kupera kwadzaidero dzaita dai kuri kuti amai Kamala Harris vahwina, nokuti vaTrump ndiyo tsidzo yavo yavaitaura iyo kuti aiwa hondo dzinofanira kupera. Zvekare tinofanira kuona kuti vaTrump rwendo runo vakamira zvakanaka chaizvo muutongi hwavo, nokuti Senate iri kumaRepublican, House of Representatives iri kumaRepublican. Zvinoreva izvo kuti zvido zvavo, mapromisa avo avaringe vakataura kumaelection uko, vachakwanisa kuwana mari nezvisungo zvinenge zvichibva kuitini pambiri dzichiuya kwavari vachipiwa mari vachizviita sokutaura kwavo, nokuti hondo idzi dziri kupambira.
Tiopeta hedu yechirongwa tichitarisa imo muno muAmerica, pane tarisiro ingaitwa here yekuti zvinhu zvingashanduka muAmerica
pamakore mana anotevera? Handioni kuombe zishige zishanduka maamerika kuti zvinazonzi zvanyanya kudzaka sakanyanya nokuti hapana nguva yokuti vangachinja zvinhu kuti zvinge zvichifadza munhu wese zvekare tikatarisisa isu tinonatso kuona kuti vaTrump vanenge vachanyanya kutarisisa nokushanda chaizvo kunyaya yeimmigration iyi
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana kwenyika vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kwakare kuOhio naJonga Kandemiri weStudio 7. Vakawanda muZimbabwe nasi vatambira zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika eAmerica dare reSenate neHouse of Representatives kunyangwe hazvo vamwe vasina mufaro nezvaitika. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vamwe vakaita savaKelvin Chikwaka vanoti vange vakatarisira kuti amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party vakunde, asi zvakona n'anga murapwa achida.
Misarudzo iyi yabuda tisingatarisire kuti ndorida kuti ingave yakabuda, nekuti tatine hope kuna amai Kamala Harris chii pamwe zvichatipopfundiso zvemaZimbabwe pakuti tinoona sekunge vaDonald Trump vane kauzvinyiriri uye vasinganyatsofarira ruzhinji rweutema uye vachitsigira masanctions anova anotsigirira Zimbabwe.
Asi vamwe vakaita savati Nashi Museti vauza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti vaTrump vakunde, vakavakurudzira kuti vabvise zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe gumi.
Apapa chatotarisira kutoti vaTrump vatarisewo chirongwa chezidhera chiya chiya kuti chibviswe, uyezve kuti varambe vachikurudzira vanhu vanotipa rubatsiro kuti vaudze rubatsiro chiZimbabwe nenyaya yemadhiraudhi atinawo anawo.
America inoti yakatemera vaMnangagwa zvirango izvi nenyaya yekutonga nedemo uye uori, asi hurumende yavaMnangagwa iri kuramba izvi. Murwiri wekodzero dzevanhu vaEdgar Gweshe vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vaTrump vakorokotedzwa nenyika dzakawanda nguva shoma zvichitevera zvabuda musarudzo inoratidza kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka.
Saka izvi zvidzidzo kune nyika dzakawanda dziri pano pasi kuti vanhu vanofanira kunge vachitsvaga mutungamiri wavanoda vakasununguka pasina kumbunyikidzwa, uyewo prosesi yacho ichiitwawo zvakajeka.
Kunyange hazvo paine kutyira kuti hurumende yavaTrump inogona kuderedza rutsigiro kune dzimwe nyika nemasangano anoshanda akazvimirira, mutauri wesangano rembatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMabela Sikhumalo vati nyika zhinji pasi rese dzinogona kurarama dzisina rubatsiro kubva kuAmerica.
Ndopatriotism yekuti tine tichitiwo nyika yedu ndiyo inouya chekutanga. Tobvisa zvinhu zvakaita secorruption, tobvisa zvinhu zvakaita sponsored violence, tobvisa zvinhu zvakaita sekusarudzana kuti avavana vekwamai guva ava ndevekwamaii. Zvinhu zvofamba mune zvakanaka tichisimudzira nyika yedu tiri pamwe chete.
Murwiri wekodzero dzevanhu amai Abigail Mupambi vaudza Studio 7 kuti hapana chekunyanya kupemberera nekukunda kwavaTrump. Vati havana kufara kuti mudzimai akundwa musarudzo idzi.
Ini zvangu ndakazvimiririra ndakanoitarisira kuti pakambopinda mudzimai tione mabatiro emadzimai kuti akaita sei.
Zimbabwe iri pakati penyika dzepasi rino dzinobatsirwa zvakanyanya neAmerica munyaya dzezveutano nechikafu. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica chinotsigira bato reRepublican Party vaInnocent Denda vanoti vari kufara zvakanyanya nekukunda kwaita vakamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tekutaura kwa tanga mbaita mashuru kuti wanu wanga wachivotera ma policies kwete wanu. Chinoona uti even the Republican Party yato gena futi even Senate. Nekuti wanu wanga wachivotera ma policies kuti zwe zinoshandura upenyu hao. Ndozo zaita kuti wa Trump wawe wachikwanza wanga wachikunda zine msindu.
Nde chipi chikuru cha munga ticha nyanyo donza wanu kuti wanga wachisaruza wa Trump kuti wanga wachizo tungamira Amerika.
Tinoona kuti mapolices angachitaurwa nemademokrats mazhinji acho ndeekunyeba ende maelection haahwinwi necharacter nekuti munhu ane character yakadini haisii modeling competition asi kuti maelection zvinhu zvinosandura upenyu hwevanhu. It's a thing for the community, for the society. Saka zvinoda chokwadi mukati nekuti hatingafarire kuti mapolisi ekuti vana vasikana vaakuzviti vana vakomana unzi vaakuzviti vasikana. Hazvinei zvazvinotibetsera musociety. Pane zvinhu zvinovei zvakati wandei asi chiri chekunyanya iekonomi nekuti mumwe nemumwe wese anenge achida kuti ikonomi irambe ichishanda mune zvakanaka. Chechipiri tinoona kuti varume vakawanda mukatarisa statistics vari kunzi vavhuta chaizvo. Varume havana kuwirirana nedzinyaya dzanaabortion. Mukatarisa statistics futi mukadzika munoona kuti nenyaya yeimmigration maimmigrants acho kunyanya mahispanish atovhotera Trump wacho pagadzirwe system yakanaka yeimmigration. Saka tinoona kuti vaTrump vanga vachikunda mune zvakawanda.
Asi munoona here vachizozadzisa vimbiso dzose dzavakapa makore mana vanenge vari muhofisi.
Murume wacho anoita inonzi walk the talk. He's a businessman. And 4 years dzavakamboita izvi vakamboedzawo kuita zvimwe. Tinoona vachikwanisa kunyanya izvinezvi nekuti Senate inenge iri kudivirawo. Saka vanokwanisa kuita urongwa hwekushanda nevamwe.
Pane dzimwewo nyaya dzanga dzichichemwa nevanhu dzakaita sekumutsiridzwa kwemakambani nekuwanikwa kwemabasa muAmerica. Ndezvimwe zvezvinhu here zvamungaonawo vaTrump vachisimudza?
Icho ichokwadi tikatarisa policy yavo yeAmerica First inokurudzira kuti vanhu vatange mabhizinesi ende mabasa emuno ava anochengetedzeka. Saka ndinoona zvichinge zvichizobetsera mune zvakanyanyisa kuti makambani emuno anga achikwanisa kunge achisumukirawo.
Totarisawo hukama hwawo sehurumende yavaTrump inenge ichizopinda nenyika yakaitawo seZimbabwe. Zvii zvamungatarisirawo?
Zvinogona kushanduka asi zvinoenderana nesu nekuti American policy iri pachena. Kweduwo tikamira uore nekuti maamericans vanoti havadi kushanda nevane uore vakanyanya.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica chinotsigira Republican Party vainocent Ndenda vari parunare kuTexas naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abatawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reMinneapolis kuMinnesota muzvare Comfort Dondo avo vanotsigira bato reDemocratic Party.
Sarudzo yaitika nekuhwenda kwaita vaDonald Trump kunoratidzaweni kuti America haisati yasvika pachinhano chekuvimba kuti vanhukadzi vanokwanisa kutungamirira nyika ino. Takazviona zvakare namai Hillary Clinton, Trump achikunda mai Hillary Clinton. Tikuzviona zvakare namai Kamala Harris. Aya ndo mafungiro angu panhau dzekuhwina kwaita vapresident Trump. The 47th president of the United States of America again for the second time against a woman. Saka tiri kuona kuti America haisati senyika haisati yasvika pakugamuchira kuti vanhu vakadzi vanokwanisa kutungamira.
Tinoona kuti pane dzimwe nzvimbo dzanga dzakatarisirwa kuti dzichatorwa nebato remadhemocrats asi takaona dzichitorwa nebato remarepublicans rava Donald Trump. Izvi zvinorevei semaoniro enyu?
Kunoratidza iko kuti vanhu veAmerica vanovimba kuti Donald Trump anokwanisa kugadzirisa mamiriro kana zviri kunetsa munyika ino.
Zvii zvamungati zviri kunetsa munyika ino yeAmerica zvingagadziriswe navaDonald Trump vebato reRepublican Party?
Ndoona kunyanya zvichisanganisira nyaya dzeekonomi. Bato remaRepublican vakwanisa ivo kunge vari kuhwina nenhau yekuti ruzhinji vatinoti mavoters vari frustrated nenhau dzinosanganisira nyaya dzehondo dzakasirika kuIsrael apo President Biden naVice President Kamala Harris vanga vari muofisi. Imwe nyaya yandaona yakanyanya kushusha ruzhinji rweAmerica inhau yeekonomi. Vanoti ivo America kubvira Biden president ichitanga mainflation rates akanyanya. Saka ndoona kuti vanhu vari kuvhota vari kuvimba kuti vaTrump vanokwanisa kugadzirisa nyaya idzodzo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinova nhengo yebato reDemocratic Party muzvare Comfort Dondo vachitaura naMavelas Mutanganyauye weStudio 7 vari muguta reMinneapolis kuMinnesota muno muAmerica. Mune dzimwe sarudzo dzakakosha zvikuru muAmerica, bato rava Donald Trump reRepublican Party ndiro rakunda musarudzo yedare reSenate. Dare iri rine zvigaro zana uye kusvika pari zvino Republican Party ine zvigaro makumi mashanu nemaviri kana kuti nezviviri. Mudare reParamende repasi reHouse of Representatives achiri mangange. Dare iri rine nhengo mazana mana nemakumi matatu nemashanu kana kuti 435 uye kuti bato rinzi ndiro rakunda kuti rive iro rinotonga rinoda mavhoti mazana maviri negumi nemasere kana kuti 218. Ko sei matare aya akakosha? Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira bato reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Ya izvakakosha nekuti zvinobatsira vari kutonga especially party sezvati kuona pamaelections kuti ma Republicans atingati pachirungu ma legislative ma controls panyaya dzokugadzira mutemo paanozoenda ku Washington ende uye zvakakosha pakuti bato rinenge rine vanhu vakawanda vari muCongress nekuSenate vanokwanisa kuselectawo zvekare anonzi ma committee leadership ana achava achipreside over like ma roles ekushepa atingati mutemo yavada kuti igadzwe muno muAmerica and tichitasowo zvekare the general advantage ndiyo kuti vanenge vane atingati ma voting powers yekuti vakaimpojizowo zvekare mutemo muCongress muchazoenda kuSenate zvinhu zvichave nyore kuti mutemo uyoyo uye uchipasa through both chambers or both houses kuti uve uchizopasiswa na president.
Asi tichitarisa nyaya yeutongo hwejekerere hazvinawo here dambudziko izvozvo kuti panenge pasina rimwe bato rinenge richitsiura riri kutonga iri kana kuti ma checks and balances?
Zvinogona kuva zvichirerekera ikokoko but America hayo yagara ine masystems akasimba ekuti hapana pachazopasiswa mutemo uchaita senge ungave uchikanganisa tingati the general ability yemaAmericans kuti vakwanise kuva chichallenge because pane machecks and balances anoizoitikawo zvekare anenge achibvawo kumatare ekuti kana pakazoiswawo mutemo unoita senge uri uchikoro kodzero dzevanhu muno muAmerica vanokwanisa kuva vachienda kumatare vachichallenge those types of laws.
Tichitarisawo kwenyu kwamuri ku Texas uku dunhu renyu rakakosha zvakadii tichitarisa nyaya yenhengo dzedare reParamende repasi reHouse of Representatives?
Texas ine vanhu vakati kuti vanobva kuno uku ndisiri mistaken vanofa kuva ri 38 vanova tiri the second highest dunhu from California inotumira vanhu kuWashington vachienda vanogara ku both ikoko Senate ne Congress.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira bato reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas. Vasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kutora mhiko yekutungamira nyika musi wa20 ndira gore rinouya. VaTrump vakavimbisa kuti musi wavachapinda muofisi vachabva vatanga nekudzinga vari munyika vasina magwaro kana kuti maillegal immigrants. Vakawanda vevanhu ava vanopinda nekuTexas iri pamuganhu neMexico. Kuti tinzwe nezvedambudziko iri, tabata mutorerwe nhau Ivan Zininga uyo ari kuDallas, Texas, tikatanga nekumubvunza nezvemitemo yavaTrump yekuomesera vanopinda munyika vasina magwaro ava.
Vamwe vandiri kutaurawo navo tichinzwa vari kuti vanoona sekuti vaTrump vanogona kuendeswa kumatare nenyaya iyoyi. Nyaya yavari kunyanya kutaura nezvayo vari kuti vanhu nekuwanda kwavakaita mudunhu irori vanopinda vasina magwaro akakwana nevanhu zvavo vagara vari muno vamwe vakatozozvarirwa muno vari kutaura nyaya dzakawanda wanda asi kurukuru chavari kusimbisa ndechekuti inyaya dzichaita kuti vatirambi vaendeswe kumatare chete
tiri kuona kuti rimwe dunhu riri pedyo nemugano zvakare iArizona vanhu vakavhota nezuro vachitiwo panofanira kuti paomeserwe vanopinda munyika vasina magwaro kana kuti maillegal immigrants zvakafamba sei kuArizona uko
nyaya yakaitika ndeyekuti kwakatovhotwa nezuro nemutemo unonzi proposition 314 uchange uchiona kuti mapurisa emudunhu iri achashanda nematare kudzosera vapoteri vasina mapepa kunyika dzavo asi magweta ari kuti nyaya iyi ichanoperera kudare repamusoro-soro resupreme court sezvo vamwe vachiti hazvisi pamutemo nekuti muno muTexas mutemo iwoyu wakatopasiswa saka vari kutaura zvakanyanya nezvavo kuti unenge uchakaro dzingiriranwa navo kuti ubviswe
titarisa nyaya yekupinda kwevanhu muAmerica zvisiri pamutemo pane zvauri kunzwa vanhu vangani vakapinda tikapa muenzaniso muna 2023 muAmerica
muna 2023 vanoongorora nezvekuchengetedzwa kwemiganhu yenyika yeAmerica veUS Customs and Border Protection CBP vakaburitsa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nechidimbu kuti 2.5 million ndo namba yavanotaura yevanhu vakapinda
ko iko zvino zvinhu zvakamira sei panyaya yevanhu ivavo vari kupinda muAmerica vasina magwaro
zvinonzi mugore rino ra2024 uwandu hwakati dzikirei asi vapoteri vari kubva kune dzimwe nyika vari kuwedzera
ndedzipi nyika dzavari kubva Ivan
zvinosanganisira vana Mexico vana Guatemala, Venezuela, Cuba, Ecuador neColombia.
Aiwa, tinotenda zvikuru Evans mutoro wedenhau ari kuTexas uko anga achienda kunoti atipe mamiriro ezvinhu munyaya dzesarudzo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hello Studio 7. Inini ndida kushera pamaelections eAmerica ndonzi rising magoda moyo ndiri kuhurungwe kunyadara kuZimbabwe. Ndiri kuda kutaura kuti vagari vemuAmerica vasati vagadzirira kutongwa nemunhukadzi. Hozva tiri kuona zviri kuratidza kuti vanhu vaenda vanovhotera vaDonald Trump noti kuti vanoda maRepublicans terechi asi kuti vari kutsvaga kuti kune munhu hurumende kupi. Chingangoitika ndechekuti maRepublicans akawinza kandidheti yechikadzi maDemocrats owinzawo yechikadzi ipo patichatanga kuona America ichinzi yakutungamirwa nemunhukadzi kwete parizvi.
Ndione ZANU-PF ine chekudzidza kuAmerica. ZANU-PF haina chekudzidza kuAmerica kumaelection anotwa kuAmerica noda kwekuti iyo ZANU-PF chaiye notozvizivwa kuti kana vakadada free and fair election havahwini nekuti kubvira pakafomiwa MDC pana 99 ZANU-PF hainambobvira yahwina election pakuti vadzidze zvinotoona naAmerica kuti vazoita free and fair vanozovati vavahwini saka vanhu kuti varambe varipo vanofanira kutoti vatotyora kodzero dzevanhu nekuriga maelection vakaita zvekubetsana naMozambique izvo zvino Mozambique hakuchadyiwe rinopisa manje zvichikonzerwa naiye munangagwa
adiko mose yezimbabwe kakuribatima nenyika nokuvasandifunzi mwoyo ai nenio ndinonzwa kufara zvikuru kuona vadonald trump vahwina vadzokera pachigaro zvinhu zvandifadza zvikuru izvozvo nokuti haitoramba achinamata zvikuru kuna mwari nenhau yaamai Kamala Harris nemadzimai yekukurudzira kuti vabvise pamuviri zvati kune zvakawanda zvekuti vadzimai vadzivirire kwete kuuraya saka ai tinoda kungotenda zvikuru mwari vakatinzwa zvati vazhinji batikana nokuina kaita vaTrump kududzira kuti vanhu vasarudza vanoda tinozvitenda zvikuru izvozvo saka aiwa tinofara zvikuru aiwa tinotenda mwari nekusingaperi amen
aiwa idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau zvakare vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika Taba, tashika kumagumu, echirongwa chedu cha nasi. Anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Andi chiku siya imaoko standikile mshanga munaudze isindebele.
Soko izika disenda.